Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 11 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti nhengo dzebato ravo dzava kumbomira kuenda kudare reparamende nemakanzuru vachitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo idzi mumatare. Uwandu wevanhu vari kufa kuIsrael neGaza kuPalestine horamba huchiwedzera sezvo kurwisana kuri kuenderera mberi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa munyika Citizens Coalition for Change razivisa kuti nhengo dzaro dzese dzedare reparamende pamwe nemumakanzuru dzave kumbomira kuenda kubasa dzichitsutsumwa kudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri nezuro zvichitevera tsamba yakanyorwa navasengezo shavangu avo vanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanoti hakuna chigaro chakadai mubato ravo. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano webato ravo weNational Citizens Assembly uyo wapindwa nenhengo kubva kumatunhu ese munyika, mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vati vanoshushikana kuti mutauri wedare vaJacob Mudenda vakadzinga nhengo dzeTriple C mushure mekutambira tsamba kubva kumunhu asiri nhengo yebato ravo.
Tiri kuti maMP ari kunzi akadzingwa haana kudzingwa zviri pamutemo, uye speaker vakapuhwa information kana kuti humbowo husiriwo, uye vakatora munhu akangobva kwaakabva. Dei tichitaura muchitauro chedu taiti vakangotora chidhura changobva kwachangobva chotonyora kuti zvakati. Zvino hazvisi pamutemo, hatigoni kutora mashoko abva kuchidhura. Mashoko anofanira kubva kuboka rakaparticipata kana rakapinda musarudzo. Boka iro ranga rine mutungamiri, mutungamiri ndiye uno uri kutaura.
Vaenderera mberi vachiti vatonyorera vamudhenda kuti vagadzirise nyaya, uye vati nhengo dzavo dzisedzeparamende nemakanzura munyika yese vave kumbomira kuenda kubasa kwemasvondo maviri vachitsutsumwa zvakaitwa nezuro.
Pakuti disengage tiri kuti vanoshanda vari muhurumende vanofanira kuti varambe vachitaura nevanhu munharaunda dzavari, asi havasi kuzoenda kunzvimbo dzebasa kusvikira tati nyaya iyi yagadziriswa senzira yekuratidza kunyunyuta nekusafara nemabatirwo aitwa chinhu. Nokuti hatisi kuda kuti munyika muite kumbunyikidzwa kana kubatwa chibharo yatingati state capture yeparliament.
Vatiwo vachamhangara nyaya vachavangu kumapurisa, uye vachakwidza nyaya yekudzingwa kwenhengo dzavomuparamende kumatare edzimosva.
Nyika ndinogara ndichitaura njiti nyika yakafanana nezipi ine mapoka maviri, mativi maviri. Kutoti zipi ivharike inoda mativi maviri kuti abatane awirirane. Zvino zipi yeZimbabwe yakarusa, saka toda kugadzirisa zipi kuti zvakakosha zvenyika zvisanyadzisira.
Vatiwo chinonyanyurwadza inyaya yekuti nhengo dzeparamende dzakadzingwa dzakawanda dzinobva kumatebeleland, uye vati zvinoratidza kuti udzvinyiriri rwevanhu kudunhu iri huri kuenderera mberi kubva pamazuva egukura hundi zvichitevera kudzingwa kwenhengo 14 mudare reNational Assembly nedzimwe nhengo dzeTriple C dzakapikisa izvi zvakakonzera mhirizhonga yakaita kuti nhengo dzese dzeTriple C mudare iri dziburi vakabudiswe nechisimba vamudenda vakabva pamutongo wekuti nengo dzese dzeTRC idzi dzimbomiswa kupinda mimisangano yeparamende mitanhatu pamwe nekuti dzitorerwe mioro yemwedzi miviri. Hatina kukwanisa kubata vamudenda kuti tinzwe divi ravo padanho ratorwa neTRC. Vanongora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kuzanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nebato reTRC kusanzwisisa nekuti kudzingwa kwenhengo dzavo kuparamende hakune ine zanu PF asi kuti kune chekuita nematambudziko ari mubato iri.
Ndofunganuna dzavo dzose idzodzo hadziwii nehurumende, hadziwii neparamende, asi parlamendi yaingoita zvayaka rikuitwa kuti iite nairo bato reTRC.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neTRC richaita kuti vamudenda vafungisise pamusoro pedanho ravakatora nezuro iro vati zviri pachena kuti havana kutevedza mutemo uye vave kuita zvekutsigira bato rezanu PF.
Vamudenda munhu akatirenda sekuita ini tangaichitarisirawo kuti vaifanira kunge vakaverifya tsamba yakauya kwavari.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harinei nezviri kuitika muTRC uye vatungamiri vebato iri ngavasiyane nekuvapomera mhosva kana vachinge vaita matambudziko mubato ravo.
Isu hatina simba rokudzinga rimwe bato mukati meparamendi, izvi vachamisa vanozviziva.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vachavangu vakanyora tsamba yakakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva mumatare eSenate neNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vashora zvikuru danho rakatorwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda rekudzinga nhengo dzeTRC vachiti harisi pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaDuku.
Zvakaitika izvi zvakashata uye zviri kukanganisa matongerwo enyika. Ndiri kudaro pakuti tinozviziva kuti bumbiro redu remutemo harina kunaka, ndosaka MCA chiti hayo ngarigadzirise. Asi even nyango risina kunaka kudaro haribvumidzi zvakaitika izvi zvekuti spika haasi nyaya yekuti vanhu vari kunetsana vari kuTRC vapedzerane kumatare. Anongotora tsamba yangouya kana tsamba yaari kuda iye kuti ndatoiona. Aakutokudzinga vanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu uye vanozivikanwa nemunhu wese kuti vanhu ivavava vari muparamendi ivavo vari muboka reCCC rinotungamirirwa naChamisa. Munhu wese anozviziva.
Izvi zvinorevei muzvinafundo Maduku? Tiri kudzwa kavezanu PF vanogara vachiti vanonga vatambire zvakabuda musarudzo. Ivo vari kutambira here zvakabuda musarudzo?
Izvi zviri kuitika kuparamendi ndeimwe nzira yevanhu vaya vasingadi kutambira zvakaitika zvakabuda musarudzo kwava kutsvaga nedzimwe nzira vachifunga kuti vakahwanda. Zvakaitika izvi hazvisi. Muchirungu pane izwi rinonzi abuse. Izvi ndozve rinonzi abuse. Kana uri speaker of parliament haungambotauri kwatiri kuti aiwa hauna pfungwa dzinokutaurira kuti tsamba iyi hanenge haishandi nayo. Munhu wese anoziva kuti paofisi maspika munhu anokwanisa kutaura kuti zvaizoyanani kudai speaker akati aiwa endai munogadzirisana kumatare.
Asi kavamo vari kuti zviri kuitika izvi hapana chakasiyana nezvakaitika paye pakadzingwa dzimwe nhengo dzeMDC Alliance nava Douglas Monzora.
Zvakasiyana zvisingaiti. Pana Kupe naMonzora pakatanga patombobuda nyaya yaenda kwese kumatare kuSupreme Court. Supreme Court ndobva yazotonga kuti aiwa mutungamiriri webato reMDC ndiva Kupe kusvika paitwa Extraordinary Congress. Saka ipapo ana Kupe naMonzora vaishanda vaine zvanga zvatongwa kumatare. Izvi zviripo izvi vana vachabangu nana vachamisa kupati kwavo ikoko vanofanira kuendesana kumatare kana paine zvavari kunetsana, kwete kuti nyika yopindira panyaya yevanhu vari kutungamirira vari muparlamendi.
Asika muzvinafundo vamwe vanotika iroro harisi dambudziko here rekuti utungamiri hwacho hweTRC hauna kunyatsojeka zvekuti munhu anogona kungoita zvakaitwa navachabangu?
Mutemo wemuZimbabwe unopa iya inonzi freedom of association. Hatina mutemo unotungamirira mapolitical parties. Zvinoita kune dzimwe nyika kunotitwa mutemo uya unoti party kana ichifoma inofanira kubudisa bumbiro rinorejistwa kuna registrar of political parties. Mukaenda unana Tanzania uko munonozviona ikoko, even South Africa imomo, South Africa ndoti kwenyu ikoko hakuna izvozvo. Vari kuenda South Africa kuenda manyika dzakawanda muno muAfrica dzine mutemo. Isusu takagara tine mutemo wekuti hatipindiri mune zviri kuitwa mumapoka ezvonatongerwo enyika, uye hatipindiri zviri kuitwa kumachechi. Kana ukati uri bishop wega wega unoita zvese, kana kuti wabva ipapo vana vako ndo vanopinda. Ngatiri zvakaitika kuzayoja pakashayika Archbishop Ezekiel Guti, Professor Ezekiel Guti. Tiri kuziziva kuti munhu ari kutungamirira zvaedya zvimwe zvindi Guti. Hakuna munhu weZimbabwe wandakambonzwa achiti kwanhu vaguti ndiwo vega vega here.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Uwandu hwevanhu vari kufa muhondo pakati peIsrael nezvikwata zvemuPalestine zvinoti cheHamas neIslamic Jihad huri kuramba huchikwira, uye hondo iri kuenderera mberi pachityirwa kuti chikwata cheHezbollah chiri muLebanon chinogona kurwisanawo neIsrael zvakasimba, sezvo chiri kunzi chatotanga kukanda zvombo nemuchadenga. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vatiwo mauto emuAmerica ane unyanzvi hwepamusoro-soro ari kushanda neIsrael. Vanhu vafa muIsrael vanonzi vadarika chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. MuGaza kuPalestine mafa vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 1055 kubva zvatanga hondo iyi nemusi wemugovera. United Nations inoti vanhu zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 263,000 vamanikidzwa kuenda muupoteri vachitiza muGaza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paHoward University muno muAmerica.
Vakawanda vedu vakashamisika nekutanga kwakaita hondo vakomana veHamas. Tikakatyamara zvikuru tichiona minduro yakaitwa nemauto veIsrael. Kurayiwa kwaitwa vanhu hachisi chinhu chakanaka zvachose, zvinhu zvatishungurudza, zvaita kuti nyika dzepasi pano dzitange kutora madivi. Paite kupokana kuri kuitika, vamwe vachisimbirisa ivo veIsrael, vamwe vachimira nePalestine. Zvamutsa futi madivision agara aripo kwenguva yakareba, anga ambonyarara vanhu vakanganwa neya yePalestine, asi nezvakaitwa nevakomana veHamas zvaita kuti tifunge zvakare tiyeuke nyaya yenhamo yekuPalestine.
Tonzwawo kuti vari kukuvara mishonga yave mishoma, hakusisina chikafu, mvura, hakusisina magetsi, zvinozofamba sei?
Ndofunga pakudzimira vanhu magetsi nemvura nekuvharidza chikafu nekuvhara mabhodha, veIsraeri varatidza utsinye. Varatidza utsinye kuti vabatanidza chaunga chose, chembere nevana nevakadzi, vasina nei nezvekuita nevanhu vavari kupikisana navo veHamas. Vakangoti tiri kurova mese neshamu. Zvinhu zvarwadza vanhu vakawanda izvi kuti reaction yacho iri excessive. Iri kuratidza kutopara mhosva zvekuti dei dzanga irimwe nyika isina shamwari neidzi nyika dzatinoziva dzine simba. Zvaitotaurwa kunzi paparwa mhosva anonzi mawar crimes anofanira kutonotongwa.
Taonawo gurukota rezvekunze remuno vaAntony Blinken vari kugadzirira kuendawo kuIsrael, kuJordan kufambira nyaya idzodzi. Munotiwo kudii nekusunga rwendo kwavari kuita uku?
Hazvishamisi kuona vaBlinken vachienda kunomira neIsrael. Takaona nyika zhinji dzekuwest dzichimira neIsrael. Ndo shamwari yavo yenguva yakareba, ndo mamain benefactor nemasupporter yenyika yeIsrael. Saka zvongoenderana nemamiriro angaita zvinhu kwenguva yakareba kuti vaende vanomira navo. Saka tachishuvira kuti veAmerica neshamwari dzavo vanga vachitarisa nyaya izvi nebalance. Pane kuti reaction yavo yekutanga kutumira zvombo kuwedzera huni mumoto semaonero edu, tata tichida kuona kuti munhu angati ngatikandei zvombo pasi tigarise titaurirane.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro zvePhD paHoward University vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana kana kuti International Girl Child Day. Gore rino dingindira rakanangana nekuita zvirongwa zvakanangana nekusimudzira mwanasikana kuitira kuti akure aine utano hwakanaka, kuitirawo remangwana rake kana kuti invest in girls' rights, our leadership, our well-being. Mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana, amai eKenya Chifamba, vanoti zvakakosha kuti hurumende iite zvirongwa zvinodzidzisa veruzhinji pamusoro pemiviri yavo zvinozochengetedzawo kodzero dzemwanasikana.
Zuva ranhasi tiri kupemberera zuva revanasikana pasi rose. Tiri kutarisana nedingindira riri kutarisa nyaya dzekodzero dzevanasikana uyezve nyaya dzine chekuita neutungamiri hwavo.
Zvii zvamuchange muri kutarisa pazuva remwanasikana iri ranhasi?
Patiri kutarisa zuva iri, zuva ranhasi, tiri kutarisa nyaya dzemaSDGs muZimbabwe, tiri kutarisa nyaya dzeNDS1, tiri kutarisa Agenda 2030 uye tiri kutarisa Agenda 2063.
Mungati hurumende iri kuita zvakakwana here mukuremekedza kodzero dzemwanasikana uyezve mukuedza kufambisa mabasa ane chokuita nevanasikana?
Zvizhinji zvaitwa nehurumende yedu, yakabatana nemapoka akazvimirira, yakabatana nevanotipa dzimari vakasiyana siyana kuti budiriro yevanasikana irambe ichisimudzirwa. Tiri kuti isusu hurumende yedu dai yaramba ichipa vanasikana mikana yekuti vaiende patafura dzinokurukurwa nyaya dzine chekuita nezvavo, nyaya dzeutano, nyaya dzekuenda kuchikoro, nyaya dzine chekuita nezvirimwa kana zvicherwa zvichienderana nevanasikana.
Mungati zvimhinga mpinyi zvipi zvamuri kuona zviri kunyanyotarisana nemwanasikana wanhasi zvinoda kugadziriswa?
Tiri kuona kuti nyaya dzevana vari kuita vamwe vana vachishayiswa mikana yekukura dziri kuramba dzichiwanda, uyezve tiri kuona kuti vari kutadza kuenda kuzvikoro. Isusu tiri kuti pazuva ranhasi dai mikana iyi yawanikwa kuti tashanda pamwe chete, vana vakwanisa kuenda kuzvikoro, vakwanisa kuchengeta vana vavo, uye rudzidziso rwezvine chekuita nesexual reproductive health rights rwutekeshere muzvikoro munharaunda kwese kwese kwavanenge vari.
Shuwiro yenyu ndeyeyi sesangano rinorwira kodzero dzevanasikana takanangana nezvinosangana nevanasikana?
Takabva kupinda munguva yesarudzo, isusu tiri kuti vanasikana vakakosha, vanoda kudzidziswa utungamiri muzvikoro, mumakereke uye mune zvematongerwo enyika. Tinoda kuti vazive mashandiro emakanzuro, tinoda kuti vazive mashandiro eparamende, tinoda kuti vange vachipindawo muzvigaro, uye tinoda kuti vanasikana ivavava vagozoziyawo nekubatana pamwe chete nevatungamiri vavo kuti vazive zvinenge zvichiitika. Tiri kuti isusu pazuva ranhasi vanasikana vedu ivava vakakosha, tine basa rekuita munharaunda, tine basa rekuita sehurumende. Mitemo yakaunzwa yakawanda inosanganisira na Marriage Act, na Children's Rights Act, uyezve na Education Amendment Act. Ndoti hurumende yedu itibatsire kuti mitemo iyi inyatsoenderera mberi kuti tsepete vanhu vachinzwisisa, uyezve ruoko rwemutemo rwurambe rwuchichengetedza vanasikana.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Amai eKenya Chifamba vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chirimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzebato remaRepublicans muAmerica dziri kusangana nhasi kutsvaga wadzingavhotere musarudzo dzemutauriri mutsva wedare reHouse of Representatives mushure mekunge vaKevin McCarthy vamanikidzwa kusiya basa. Avari pamberi musarudzo dzebato iri ndiva Jim Jordan nava Steve Scalise. VaMcCarthy vanonzi vaudza vatsigiri vavo kuti vasavasarudze zvakare. Bato remaRepublicans rine nhengo mazana maviri nemakumi maviri nerimwe kana kuti 221, ukuwo maDemocrats aine nhengo mazana maviri negumi nevaviri kana kuti 212. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch riri kupomera hurumende yeRwanda mhosva yekuuraya, kurova uye kusunga hama dzevanhu vairi kuti vanopikisa hurumende uye vamwe vacho vari kune dzimwe nyika. Mutsvakiridzo inonzi Join Us or Die, Rwanda's Extraterritorial Repression, pakabvunzwa zvarwa zvenyika iyi zana nemakumi mashanu zviri kuAustralia, Belgium, Canada, France, Kenya, Mozambique, South Africa, Tanzania, Britain, America, Uganda neZambia. Chinangwa chehurumende chinonzi ndechekupunyikidza vanhu kuti pasawane anoti ufu pane zvirongwa zvainenge ichiita. Sangano iri rinoti kunyangwe mutungamiri wenyika iyi vapo Kagame nebato ravo reRwanda Patriotic Front vachirumbidzwa nekubatanidza nyika mushure mehondo muna 1994 vanonzi vari kuponda vanopikisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naAmai Vivian Moyana avanogara kuSouth Africa asi pari zvino vari muno muWashington DC, umwe vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro zveMasters of Science in Sustainability Management zvakanangana neunyanzvi munyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Vanoti unyanzvi hwavakawana kubva muzvidzidzo zvavo huchabatsira nyika mukuderedza matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pari zvino ndiri muno muAmerica ndakauya ndichiita zvechikoro ndichiwedzera dzidzo yangu, saka ndakaita masters uye kugara ndinogara kuSouth Africa asi ndakavuya kuno kuzosasa chikora.
Vanhu vangada kuzwa kuti zvidzidzo zvamakaita izvi zvemasters of science in sustainability management zvinenge zvakanangana nei?
Ndofunga ruzhinji rwenyika ruri kunzwa mumapepanhau nemuzvivhitivhiti kuchitaurwa nyaya yekuti nyika iri kuenda through a phase yekudziya zvakanyanya kudarika zvayanga iri inoitaurwa kunzi global warming. Saka zvidzidzo zvangu zvakanangana nesustainability, kureva kuongorora kwokuti tingaita sei sevanhu as the human race kuti tibatsiridze kuti nyika isadarika kupisa kwairi, matemperatures asakwira kudarika zvaari. Pamusoro peizvozvo zveclimate kana kuti global warming, zvidzidzo zvangu zvakanangana zvinokuongorora kuti yatinoti sustainable development kureva kuti patinenge tichitora matanho ekuti tidzivirire nyika from overheating, hatizosii atinoti ma-sidelined communities kureva kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakasaririra pakubudirira dzatinoti nemuchirungu ma-less developed.
Mune urongwa here hwekunge muchizoshandisa unyanzvi hwamawanawo kuZimbabwe?
Ndonhauro yakanyanya kuita kuti iuye kuno, nekuti pese pandinotsvaga zivo pfungwa yangu ingori pakufunga kwandakabva, nokuti kuZimbabwe ndokumusha. Ende ndinoona kuti pane mukana mukuru chiripo wokuti ruzivo rworo rungashandiswa kudarika kwenyika dzino idzi dzakabudira nekuti dzatove kumberi. Saka zivo iyi yandinayo iyi ndine tarisiro huru yekuti ndigozodzokera nayo ndigonoishandisa kumusha kuti tichengetedzewo yeduwo nyika, nokuti haisi kusarirawo pakudziya kwenyika. Tinewo ruzivo rwatingabatsidzana navo pamwe chete nehurumende yedu.
Mune mamwe mabasa amuri kuitawo here ekubatsira vangawana veZimbabwe kuno kana iko kumusha?
Pari zvino ndingati batsiro yandiri kupa kuvana veZimbabwe pari zvino eti what you call personal level kati UTS level, ndiri kukurudzira vamwe vari kudawo kuuya kunoku vachida kuzoitawo zvidzidzo zvandakaita chaizvo chaizvo, nevamwe vari kuda kutongoyo kuzodzidzawo zvazvidzidzo zvakasiyana siyana. Pari zvino ndine vakatoti kuti vandakatobatsirawo neruzivo rwekuti zvinofamba sei uye zivo iyoyo inogona kuvabatsira sei kana vachinge vakutsvaga mabasa, kana kuti vachizofungwa kuti vachazoda kuitawo mabhizinesi avakangonanganawo neruzivo rwatakatsvaga.
Saka chirongwa chenyu ichi munotarisira kuti chinopera riini chamakauya kunoita muno?
Masters yakatopera gore rapera muna December. Pari zvino ndiri pane inonzi post graduate optional practical training yavanoti in short post grad OPT. Pari zvino ndiri kutrainira ndiri kuDC government as a contract specialist, ndichishandisa ruzivo irworwo patinenge tichibuditsa matenda nokusarudza vanopa maservices.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Vivian Muyana vari parunare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Munhau dzemitambo tombokupai zvabuda mutambo wenhabvu yemadzimai weCOSAFA Women's Championship. Zimbabwe Mighty Warriors yaita mangange 1-1 neBotswana. Izvave kureva kuti Zimbabwe iyo isina kukundwa kana mutambo mumwe chete yave kuenda kumasemifinals emakwikwi aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvehondo iripo pakati peIsrael nechikwata cheHamas, uye tichatarisawo zviri kuitika mubato reCCC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti nengo dzebato ravo dzave kumbomira kuenda kudare reparamende nekumakanzuru. uwandu wevanhu varikufa kuIsrael neGaza kuPalestine woramba uchikwira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.